we tizitarisira kuti mitemo yokusarudza vanhu kuti vaite maMPs kana macouncillors kana masenators ichange ichitaurwa mangwana toona kuti tinozvifambisa sei. Ndine shuwa kuti mangwana nyaya iyo ichadzeyewa tigoona kwatinoenda. Agenda handisandaivona ina vamutasa, saka kandinge ndaona agenda yachona ndinge ndichitaura kuti zvimwe zvachona zviripo ndezvipi. Asi ndinofunga kuti kuchava nekutaura pamusoro pemanifesto yepati, kutofunga kuchava nekutaura pamusoro pemakampeni edu atinenge tichizoita. Ndinofunga ndozvimwe zvinhu zvatichataura.
Ko, nyaya yezvakabuda kubva kumasvingo inga kurukurwa nezvayo here apa?
Inokwanisa va SK moyo vachatebula ripoti yavo yezvavakaenda kumasvingo, yezvavaita kumashonaland central nezvavakaita kuHarare apa 2 weeks ago. Ndofunga zvichange zviri zvinhu zvinotaurwa izvozvo, uye kupiwa an update nezveconstitution kuti yapera, saka tamira papi maelection angazoviwa rini.
Nyaya yezuva resarudzo inga kurukurwa nezvaerapa?
Handizi, handizi, tingataura pamusoro pacho tichatotaura kana tasvika ikoko.